Inini ni Marvelous Mshanganya huye ndishizi hei nomi soroyo na udzedu za nasi muvuro chivavu 8-2017. Zvikoro zvovhurwa mangwana vabereki vakawanda vachiti vari kutadza kutora mari dzavo mumabhanga. Vanhukadzi vanobva kumapato anopikisa vakaungana muHarare mukupera kwesvondo vachiparura chirongwa chinonzi #HaveVotes2018 icho chinokurudzira madzimai kuti avote zvine mutsindo musarudzo dza2018. Vana vadiki pamwe nevakuru vane dambudziko recleft lip and palate vogadzurudzwa pachena kumpilo hospital muBulawayo. Nyanzvi dzozeya ongororo yakaitwa neAfrobarometer iyo inoti vanhu vakawanda vanofarira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa ongororo yeAfrobarometer iyo inoti vaMugabe vari kufarirwa zvakanyanya munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.